Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kurume 8/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai iro rinocherechedzwa pasi rose.
Kurangarira zuva iri rakaitwa nehurumende iri kuramba zvinobva zuva ranhasi kuti ite humboo kana kuti ite mhinduro pamusoro pekuti chakaitika pamusoro pemutungi wavajamara.
Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kumurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vakatsakatika muna 2015. Muzvare Joana Mamombe vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day madzimai akawanda achiti ari kuramba achidzvinyirirwa nekushayiswa mikana nekuda kwekuti vatungamiriri munyika havana hanya nekuvasimudzira kuti vave nemikana yakaenzana neyevanhurume. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo Zimbabwe ine bumbiro rinosungira kuenzana kwemikana pakati pemadzimai nevarume, madzimai akawanda atataura nawo ati hapana chido kana hanya kubva kuvatungamiri vehurumende, mapato ezvematongerwo enyika, vedzisvondo kana makambani yekuona kuti izvi zvaitika. Vaimbo venhengo yeparamende zvekare vari gweta muzvare Jesi Majome vaudza Studio 7 kuti madzimai ari kutambura zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya hanya kwevanhurume vari pazvigaro zveutungamiriri.
Chiri kuita njeko kuti vatungamiriri vedu neutungamiriri hwemunyika muno, ungave huri muhurumende, ungave huri mune mamwe mapato, unokoshesa iwo zvinzvimbo nemasimba kwete zvinangwa zvekuti vanhu vabudirire zvakanaka, nekuti zvinobva zvaitongezisa nebasa rese kwavari kuti nyaya yekodzero dzevanhukadzi chiiwo ichocho, nekuti vanhu vanenge vachingorwisana vachiita matsimba kuda kubvutirana masimba izvozvo ndozvinotidzosera mumashure.
Vanoti pane mukana mukuru wekuti nyika ivhare mukaha uri pakati pevakadzi nevarume kana bumbiro remutemo rikanatsotevedzerwa. Mukuru wesangano reZimbabwe Women Lawyers Association Amai Abigail Matsvai vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha chose uye varishandisa kukurudzira vatungamiriri zvikuru sei muhurumende kuti vatevedze mitemo inoenzanisa mikana pakati pevarume nevakadzi.
Mutemo wedu unotaura zvimwe, upenyu hwedu, mararamiro edu huchiratidzawo zvimwe. Saka munoona kuti nyangwe hazvo kuine kodzero idzi dziri mumutemo, hatisati tasvika panzvimbo yekuti mikana yaenza.
Mumwe komishina weGender Commission Amai Tsungirai Hungwe Chimbunde vaudza Studio 7 kuti panodawo dzidziso yakasimba kuti veruzhinji vaone kukosha kwekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevarume.
Tinoda zvedzidziso yegender equality kuti deno yaiswa muzvikoro kana kuti ini ndinototi dzidziso yegender equality deno yatanga mumba socialization yevana zvichibva kuna baba zvichibva kuna mai. Mai nababa vachiti kana vano vana vavo John na Mary vanova bata nenzira imwe.
Vati komisheni yavo iri kuedzana pose painogona kutaura nemapato ezvimatongerwo enyika akasiyana siyana kuti ape nhengo dzavo mikana yakaenzana musarudzo kuti pave nemadzimai akawanda anopindawo muzvinzvimbo zveutungamirire.
Vatungamiriri wee, tinokumbiravo kuti muone kuti munokwidziridzavo madzimai ari kushanda basa mumapato enyu akasiyana siyana. Nokuti ini samai ndinotenda kuti nyika ibudirire, development ivepo, madzimai anofanira kuva anodzidziswa naanotenderwa kuti vataurevo vavewo muzvigaro zvavanotaura pfungwa dzavo.
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti Think Equal, Build Smart, Innovate for Change. Muzvare Majome vati zvichienderana nedingindira iri, komisheni yesarudzo inofanira kushandisa masimba aya kupa zvigaro zvakaenzana kuvakadzi nevarume musarudzo dza2023.
Itoda kukurudza kuti ngatiitei zvitsva. Zimbabwe Electoral Commission pakanzi nemimwewo isiri maconstituency nemaward, mimwe miganhu yavangatara ndeyekutara ndingati zvikamu zvevanhurume nezvevanhukadzi. Vochiti sarudza inoteera iyi kuti ndokuti pazadzikiswe chirevo chiri mubumbiro chekunzi pave nekuenzanirana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndozvinozoita kuti zvatiri kutaura zvese izvi zvivewo nemukana wekuti ubudirire.
Mhemberero dzange dzakarongwa nehurumende dzaitirwa kugokwe mudunhu reMidlands, uye masangano akawanda aitawo mhemberero munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vange vachicherechedza zuva iri vari kuchitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yemadzimai, zvizvarwa zvezimbabwe zvechidzimai zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti kushayikwa kwemukana wekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day kunovatadzisa kuti vave nemazano angavabatsira kuti vangabuda sei mumukanwa mamupere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vakuru vakati mazano marairanwa uye mwana asingachema anofira mumbereko. Asi kuzvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinogara nekushanda muBotswana hapana mukana wekugara zvichiyanana. Vachitaura neStudio 7 nasi muFrancis Town Botswana, mai Priscilla Katsenga vanoti vanhukadzi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana neSouth Africa vanosangana nematambudziko makuru asi kwekuchemera hapana.
Sevakadzi vemuZimbabwe vanenge vachikurosa mabhodha vachiendauya munyika kunana Botswana, South Africa neborder jumping, zvine mariski because unogona kusangana nekurepewa, kubata chibharo, kubirwa kana kuurayiwa. Asi kuti semukadzi anenge aine mhuri anoshingirira kuti agone kuzvishandira nekushandira mhuri yake.
Muzvare Ethel Jairus avo vane makore 41 vanorarama nekutenga zvinhu muBotswana vachinozvitengesa kumusha vanoti nhamo ndiyo inoita kuti vasafunge nezvekucherechedzwa kwezuva iri kunyange hazvo vachisangana nematambudziko.
Sana kuwajoina noti unenge uchitoplana maplani yako kuti uone kuti ungaite sei kuti vana vayamurike. Vana vanoda kuenda kuchikoro, zvikoro zvekudhura kuZimbabwe, vanoda kudya zvakafanana zvinhu zvakaita chingwa chiri kutodhura zvekuti vanhu vatotadza kana kutotenga chingwa chacho kuti vatodye.
Amai, tinotenda mutungagore vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe hazvikwanisi kurakidzira kumbunyikidzwa kwazvo munyika dzazvinogara nekuti ruzhinji rwugere munyika idzi zvisiri pamutemo.
Hamungacerebreti muri munomu kuza mune musiri munyika yenyu kamusi furi mungagocerebreta imimi muri muno nita munenge musiri furi muri muno because handifungifunga kuti mai muchibvumirwa kuti muite mucerebrate pamawamwanenge asina madays ka futi ndingagocerebrate anonge uchisvika pamunhu unosungwa nemapurisa.
Zvichakadaro, amai Memory Mulocha vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kunopa kuti madzimai agumewo pembera nenyika kunge mombe dzemashanga.
Zviri kutodhakwa wese, hazvisi kuchinja. every day it's up and down. Shungo kwiza nekudzika. Saka atina a stable economy. Irungo fluctuate up and down. Saka chato ziuti chichikuiti.
Musiwa 8 kurume gore rega rega. Vanukazi pasurose vanacherecheza mabasa anoitwa nemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mangwana 9 kurume murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vari kusvitsa makore mana vapambwa ndokutsakatika. Sangano re-European Union raburitsa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kwavari uye kuti patorwe matanho akakodzera. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko anokurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu kuburikidza nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Uchiti kuita izvi kunokwezva vemabhizimusi vekunze. Munyori mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raishanda navadzamara vaCharles Nyoni vanoti vari kurangarira vadzamara mangwana vachiungana muAfrica Unity Square vakazvivhara kumeso nemifananidzo yavadzamara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pazuva ramangwana musi wa9 March ndozuva rakapambwa vadzamara nehurumende. Saka isisi pazuva ramangwana tichacherechedza zuva iri nekugadzira watingati mufananidzo wavaitai tichishandisa pfeisi yavo toichimuka toipfeka semasi toti isisi tisi vanadzamara nekuti kwatiri vakurira ndezvekuti mumwe nemumwe wedu muno muZimbabwe mwana wega wega weZimbabwe haana kumbosiyana naDzamara, akangofanana naDzamara. Saka inini ndiri dzamara, iwe uri dzamara, munhu wese ndidzamara. Saka kana zvakaitika kuna Itai zvinogona kuitika kwandiri, zvinogona kuitika kwauri. Saka isisi kuti tirikurangarira zuva iri rakaitwa nehurumende iri kuramba zvepazuva ranhasi kuti ite humbowo kana kuti ite nhinduro pamusoro pekuti chii chakaitika pamusoro pemutungi wavadzamara.
Mune vamwe vamuri kubatanawo here paurongwa hwamuri kuita hwamangwana uhu, uye hunenge huri hwekuti munee muchiratidzira here kana kuti munei pamuri kuungana?
Tiri kuungana muAfrica Unity Square. Hatisi kuzoratidzira, hatisi kuzoita kana kutaura kana kuita mirizvimo kana kuita sei. Tinenge tichitayaiyava netune chirungu silent protest, takangopesa mamasi nouwandu hwedu. Panyaya yekubatana nevamwe, takabatana nevakawanda vanosanganisira masangano akazvimirira neanoziratidziro dzevanhu. Ndinofunga mamboona iyo pamwe chete neAmerica vachiburitsawo chimiro chavo pamusoro penhau yavadzamara kuti havasi kufara nezviriko nehurumende yavamunangagwa pamusoro pekusapa mhinduro pamwe chete nekushadidzana nemhuri yavadzamara kuti itedzere zvakataurwa nedare resoro inova High Court kuti vanofanira kunge vachiperepeta kuti zvii zvakaitika uyezve vachipa mhinduro kumhuri yavadzamara.
Saka mune mvumo here yekuungana kwamuri kuita ikoko mangwana?
Mvumo hatina uyezve hatitsvage mvumo pamutaka kwekuti dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hakuna munhu anofanira kutsvaga mvumo yekuungana vanhu. Kana vachiungana muri nyararo, vane kodzero zviripo paconstitution iri yemuno muZimbabwe.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square vaCharles Nyoni vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights runoti mutongi wedare repamusoro vaDavidson Foroma vapa mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nezuro mutongi uyu akaposa chigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanomirira kuwadzana East muparamende vaShauton Wende vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tanonoka wande weStudio 7 abata vaobeishawa kuti tinzwe maonero avo vakatanga nekutiudza pamusoro pamuzvare Joana Mamombe.
Mukuru weHigh Court Judge Foroma vati ivo muzvare Mamombe ngavabhadhare mari inokwana kuita iyo 3000 RTGS dollar kana vachida kuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungirwa zvekare ivo kuti vasawana pavanotaura kana kuda kuvhiringidzana nevafakazi kana nehumbowo huchabudiswa pamberi pedare munyaya yavakatarisana nayo. Vakanzi ivo vagare pakero yavakapa. Vakanzi zvekare vakwanise kunge vachipa sechibatiso paratingati title deed rinova rinotaridza kuti ndivo muridzi wemba tasarenda mapepa emba yaamai vavo.
Pari zvino vari kupi vabudiswa mujere here?
Pari zvino vanga vasati vabuda mujere, tiri kumhanya mhanya kuedza kutsvaka kuti zvese zvinge zvaunganidzwa vakwanise kunge vachibuda.
Munofungei nemari dzechibatiso dziri kubvisiswa vanhu dziri pamurao here?
Icho kwadi, mari dziri kutaurwa idzi imari dzinovhundusa, dzinotyisa kwazvo. Sokuti mutemo unotaura kuti kana mari dzechibatiso dzichitaurwa, ngakutaurwe dzinokwanisa kubhadharwa neavo vari muusungwa. Nekuti nyaya haisi yekutaura mari dzavasingakwanisi kubhadhara kuti varambe vari muusungwa.
Sei vanhu vazhinji vapi kusungwa mazuva ano vachipomerwa mhosva yokuda kupidigura hurumende?
Inyaya inobvira kubva pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Hatina kumbogara tawana runyararo, vanhu vakabva vatanga kunetsana vachikwikwidzana. Saka maonero edu isusu avo vane masimba pari zvino vari kurwisana neveopposition kana nevanoita zvematongerwo enyika vari kubato rinopikisa, vakushandisa masimba ehurumende kuti vavanyaradze nekuvasunga nekuvanenedzera mhosva.
Vanga vari gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei Shava vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutauriri webato reMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Saruwaka vari kuchema-chema nenyaya kwavanoti kuomeserwa nemapurisa pamusangano uri kutarisirwa kuitwa kwaMutare nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. VaSaruwaka vanoti mapurisa ari kuvarambidza kushambadzira nyaya iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakamirawo sei kudivi remapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navaSaruwaka.
MuManicaland musemugobera vanhu vachaungana kuChisamba Grounds kusakubva pari kuuya president wedu vachamisa uya kunotenda mhuri yeManicaland nekuvhota kunodadisa kwayakaita mugore rapera. Ungadaro uchiziva iwe kuti pamarural constituencies, marural provinces, Manicaland ndiyo imwe yakabuda pamusoro-soro kuhwina kwavachamisa against vamunangagwa, even though tisikatadzisedu maresults ezeki. Asi zeki yakatadza kuti itopangure maresults akaitwa nevanhu vemanicaland vakuvhotera vachamisa. Saka ndiwo mutambo unenge uriko kupemberera nekutendwa navachamisa kuti Manicaland makaita basa. Ndo maitiro edu Manicaland, tozikanwa nekuvhotera MDC.
Tanga tichimbonzwa kuti zvinenge zvanga zvichitinetsei kuti mukwanise kuwana mapepa kubva kumapurisa, zvanga zvichifamba sei uye vakazoti kudiwo?
Mutemo yaweposa unofanira kutobva mumabhuku eZimbabwe zvachose, nekuti tsamba yatakanyorwa nemapurisa itsamba yakafana nekudzonzi regedzai kusangana, nekuti takanzi tinobvumirwa hedu kusangana musi wemugobera panzvimbo yakatarwa. Asi mazuva ekutarisana nemugobera wacho hatibvumirwi kufamba tichishambadzira musangano wedu. Hapabvumirwi kuti mahela ashandiswe. Zvinova zvisina kana maturo, nekuti iwo unoziva kuti kana vanhu vaine musangano webato rinozikanwa riri pamutemo, haringatambidzwi kushambadzira kuti vanhu vaziva kuti tiri kusangana. Saka iefoti yavari kuisa yekuti umwe musi zvingaita kuti vanhu vatadze kuuya. Asi handityiri zvangu mhuri yeManicaland, mavhotera takaita zvekukunda ZANUPF ndo mabudiro achangoita vanhu musi wemugobera.
Mutauriri weMDC kuManicaland vaTrevor Saruwaka vanga vari parunare na Blessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete kunyanya vana vadiki vafa nechirwere chegwirikwiti kuMadagascar kubva muna gumi guru, zvichikonzerwa nekushomeka kwemishonga munyika iyi. Munyika yeVenezuela maita dambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi kutanga nezuro. nekuda kwekushaika kwemagetsi uku zvitima zvanga zvisingashande zvapa kuti vanhu vakawanda vafambe netsoka. Vakuru vehurumende iyi vanoti pane akakanganisa gwenya remagetsi reguri dam rakavhiringidzwa asi havana kupa umbo hwekuti chii chakaitika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa anoti ari kufara zvikuru nekuraswa kwemhosva yezvizvarwa zvedzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvabatwa zvichinzi hazvina magwaro ekugara kana kushanda munyika iyi. Mutoro wedu Naomo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 10 nezvipfumbamwe zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvakapiwa mazuva 10 nemashanu kuti zvigadzirise magwaro azvo mushure mekunge zvasungiswa nevashandi vebazi rinoona nezvemukati menyika. Dare redzimhosva munzvimbo yeHermanus rinoti bazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa harina kunge ratevedzera mutemo pamabatirwe anoitwa nyaya dzakadai. Mutongi akati vanhu ava vangadai vakapiwa mukana yakakwana yekuti vagadzirise magwaro avo ekugara munyika zviri pamutemo vasati vaunza kudare. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzavanhu repasop muzvare Tendai Biza vanoti vanotambira zvakataurwa nedare asi pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa.
Tinoitora zvakanaka nemaoko mairi asi zvatoda kuita organize a protest like what we are known of. Tinozikana nekuita maprotest nekuti tipushe Home Affairs kuti ivhure zvakare Cape Town Refugee Office yakavharwa 2012.
Muzvare Biza vaenderera mberi vachikurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ivake nekuchimbidza nzvimbo yekutorera magwaro kuti zviite nyore kune vose avo vanouya kuzotsvaga upoteri munyika. Mumwe wevainge vasungwa ava asi aramba kudomwa zita rake anoti anoshungurudzika zvikuru nematambudziko akatarisana nevanhu vanobva kudzimwe nyika kunyanya panguva iyo vanenge vachida kutora magwaro kumahofisi ebazi rezvemukati nenyika yeSouth Africa. Imwewo nhengo yesangano reInternational Labour Research and Information Group vamuteto tsale vanoti vari kushungurudzika nemabatirwa anoita hurumende yeSouth Africa vanhu vanenge vabva kunze kwenyika. Vanhu vakange vasungwa nemhosva iyi vaive 22 kusanganisira mwana ane makore matatu ekuzvarwa. Pavanhu ava paive nevana vaibva kunyika yeMalawi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvemukati menyika. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatendi vekereke Anglican mamutare varatidzira nhasi vachinyunyuta vachiti havadi Bishop Ruona ava vari kupomera mhosva dzehuori. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vatenderi ava vangangosvika 50 vabva kumasangano eAnglican akapoteredza guta remutare uye vange vachinyunyuta nekwavanoti kusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzechechi kunyanya mari yesangano. Mumwe wevange vachiratidzira nhasi ndiva Ephraim Kuzunga.
Ukangoda kuita challenge kana ukaita mufungo wakasiyana nezvinofungwa naBishop unenge wakutongonzi tinokudzingai. Just recently vafundisi vedu vamwe vacho vari under threat vachityidzirwa. Mufundisi wedu ndinonza kuti akatopuwa threat yekuti akaramba ari pachurch yepaSt Agnes he is going to die. So that intimidation coming from a senior man in the diocese is not proper.
Mai dhurini kunjenjema vanoti havachadi kunzwa nezvaBishop Ruona nekuti vakavharira vatendi chechi yeSt Agnes mumusha wechikanga mamutare.
Aki chechiba. Akusi kunamata usu umwari wana oba ndio usatandizi mwari kuita ukwira vanhu vakavamba chechikare. Iwo uri mwana mudiki pazviri, pajume kuti uterere mitemo yechechi yakasvika iri, wodzinga vanhu vemuchechi imomo, wokiyamaki unge chechi yamai vake. Iwo yamai vako dhora akavhurika. Ngavhure chechi and they must go. Ngabve.
Vatondirira muchena vanoti vanhu vechechi vanosungirwa kubatana kubvisa chavati chikwambo chapinda muAnglican.
Vanhu woye ngatingwarire. Tinoita umwe jakazi uri kugadzira chechi yake nemare dzedu. Ngokuti watogadzira mitemo yaarotaika haasiri muAnglican munhu. Magada Ereki Mutungura anhu yo haasi muAnglicans.
Mutheruki.
Ngavaende.
Yes.
Ngavaende.
Yes.
Ngavaende.
Amen.
MuKristo saneta. MuKristo saneta.
VaJoseph Mashinga idzi wadini wepasent Agnes kuchikanga vanoti vapatsamba yenyunyuto kuti zvibude pachena kuti havachina mufaro.
Petition yakanangana nekuti vanhu vasiri kugutsikana nematungamiriro ari kuita bishop wedu chechi ye Anglican Manicaland. So tauya kuti timpe zvinyunyuto zvedu zviri mairano nemismanagement yema resources mudiocese.
Studio 7 inakwanisa kubata bishop roona kuti tinzwe divi ravo asi vamutungura vati vanhu vari kutsutsumwa havazive mutemo wechechi unopa bishop masimba uye achitungamira sezvaanenge audzwa nanyadenga.
Vanhu ishi buzosa injustice. You don't strike an any case. See, do not go to court, do not win these judgments. Why do they go to court? They want cheap publicity. These are the laws, these are the two books in the church. Don't constrain me. And know my regulations in there.
Kuratidzira uku kwazopera poya mapurisa audza vatendi ava kuti vachibva pamuzinda uyu sezvo vange vasvitsa zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa nezvezuva reInternational Women's Day iro riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 154060 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Zvengwedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai iro racherechedzwa pasi rose. Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kumurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara avakatsakatika muna 2015. Muzvare Joana Mamombe vanokwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe limanyanela manye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day.
Ithimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele mbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apartheid kwabomama labobaba.
Umanyano we-European Union uxwayisa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise ukuthunjwa kwayelwela amalungelo oluntu umnumzana Itai Tsamara.
So lokhu nje kusengisa ukusegcekeni ukuthi hayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngahlecweleni okokutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Kuhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 Ezra Chisaspanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day. Kusenziwa imicimbi etshiyeneyo ezigabeni zelizwe ezinengi. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Isiqoqela salonyaka besikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa uhlangothi zonke zempilo ngesiNgisi sisithi balance for better. Ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besihliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini kwezombusazwe kanye lezinye ingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza wabo kanye lokuthi bazigqaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lalamhlanje lizikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane njalo kumnika amadlabuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku lwe-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akusomihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungakukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yini ojajulelwayo ukhulu kakhulu empilweni yami.
Kwezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende lakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale lesenethi emele ibulawayo Metropolitan engowebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama abakumba ngazo silokho
silokukhonana ukuthi sina savela sakhuluma sasifuna i50-50 equal representation. Lokho singakukhonana ukuthi 50-50 lena asukayifikikiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama babebalutshwane kwezombangazwe lakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo, ukuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine beyiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. I-Studio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintatheli izindaba njalo eyingcweti kwezomdabu, yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu, kungaba ngumama, ugogo, odade, kasibahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kunjalo nje abanye abesifazana bathi ilanga labo leli liza ngesikhathi beqhubeka bebhekane lobunzima obuphindiweyo ngenxa yokonakala komnotho. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Minengi imikhosi ebiqoqiwe ukunanza usuku lwalamhla ondikimba yalo umhlaba wonke ibingethi Balance for Better is a call to action for driving gender balance across the world. How will you help make a difference? Eyelizwe yona ingethi hashtag balance for better. Abohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labo baqhube owabo umkhosi owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Chapungu Village emzini weChitungwiza, lapho kade bekhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze ayekethisa kulokho abakholwa kikho noma kanjani, ngoba kunguye olesikhiye esizoletha inguquko elizweni eseligcwele ukudubeka kakhulukazi kwabesifazane. Omunye wabaphatheke kulo mkhosi kungunobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane kubandla le-MDC esigabeni seHarare, unkosikazi Lindani Dube, yena otshengise ukukhathazeka kakhulu ngesimo sabesifazane elizweni.
Ngikakathazisa kakhulu isuku lelu ngoba luduzane losuku esalahlekelwa ngumama owephathi yethu onguSusan Changirai wabhubha mhlaka 6 March namhla kumhlaka 8.
Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Tsitsi Samson ongunobhala esigabeni seSouthaton kuhlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC Alliance.
Ungcono bathe umuntu wonke ukudla kwenzela ukuthi omama babe balokudla bazidla ukudla ebantwaneni.
Ugogo Seraphiri obekulo mkhosi laye ulandisa ngokumelwe yilolu suku lokuba lubaphatha kanjani yena labanye bakhe kulesi sikhathi sobunzima.
Sazama ukuthi singasizovotile kuzenza kahle kodwa kwahluleka. Siyazibuza nje zonke iy'nsuku ukuthi khakho kuzofika ephi, nabazukulu abami bazafika ephi bengasebenzi. Kungcono mina ngike ngasebenza.
Esethula umbiko wakhe emkhosini munye obe ngumhlonitshwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, uxwayise umkhokheli webandla leZANU-PF engumongameli njalo welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba kumele ziqhutshwe ingxoxo uqobo isikhathi sesekhona, ethi ngoba sizofika lapho eyabe sephelelwe khona ngumphako. UChamisa uthi lanxa efuna laye ukuba izijezo zomnotho ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF lelizwe ngabakwamanye amazwe zisuswe, ukhuthaza uMnangagwa ukuba abozinuka amakhwapha kuqala alungise lokho okuyikho okwabanyela ukubeka kwazo kuqala, anduba akhale ngamazwe afana laboMelika kanye lakumanyano wamazwe akunhlanganiso ye-European Union, bona badlulisele phambili isikhathi sokuba ziqhubeke zikhona.
Kule mikhuba okumele yekelwe nxa sifuna izijeziso zomnotho zisuswe, liyezwa na? Abakwele Melika bathi nxa lifuna silitholise usizo lwemali mayengachaphazwa nje. Ibani ngabantu abaqoqekileyo elizweni leni, ngoba singeke saphonguthulula imali engabonakali ukuthi isebenzani.
Uthethe leli thuba uChamisa uxwayisa inkokheli yebandla lakhe ekumunicipala ukuba ingaze yathatha umkhuba weZANU-PF wokwenza ukumenemene kodwa iqhube umsebenzi wayo eyawukhethelwa nguZulu. abesifazana bekade bekulomkhosi walamhla bebelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukucula ingoma ebezikhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze abuyela muva kuhambo lokulwela abathi inkululeko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kobulawayo khona abesifazana bananze ilanga le-International Women's Day ngokutshengisela esitaladeni baphatha le mihlangano ejonge ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana bakobulawayo lamhlanje bafole edolobheni lakobulawayo benanza ilanga le-International Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi hashtag balance for better. Inhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende i-Oxfam le-United Nations Women baqhube umhlangano obuhlafuna udaba lodlakela obusesiqintini semadobho lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi we-Hokik unkosikazi Sunga Mzeche uchaza uhlelo abaluqhuba emadobho district kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza lama-communities, sitraina auto ama-gender activists kumbe ama-community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana labantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center kobulawayo unkosikazi Musa Sibindi ongenela umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lolo lamhlanje i-theme yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele kumbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apart kwabomama labobaba, sinjalo siyakhe kakahle iZimbabwe kumbe isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
Sokukhaya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yemsasa project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule imsasa project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817, kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatsha, kuthi amanye ngamadala, njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lobudlwangudlwangu emulini zabo. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhotshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi avule amathuba ukuthi abesifazana baphathe izikhundla eziphakemeyo kwezombusazwe. Asizweni imbono kankosikazi Sibusisiwe Buddha Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus olilunga le-MDC.
Iqiniso elikhona kuleli lizwe lethu leZimbabwe, bomama kuyakhulunywa ukuthi kumele bephakame, baphakanyiswa, silungise inhlelo lezi ngezabomama. Kodwa nje yona into ebambekayo, mina ngawamama ehlangayivuna engikwaziyo ukuthi omama siyasebenza kakhulu gadalala, kodwa ukuthi kulani okuphumayo kule ndaba ye-Women's Bank iyakhulunywa, kodwa ukuthi sike sinibone ukuthi ngobani asebelakho. Ye, ibhenki selikhona kodwa alikafakwa lutho phakathi. Yikho engikwaziyo mina.
Kodwa ubona omama abaphethe isikhundla isiphezulu ngathi sebebanengi yini elizweni ikakhulu kwezombusaso?
Abambalwa ye khonoko nje bambalwa xa sangela nje kuhulumende lokhona. Ye uphose wazama nje khonoko ukubanika omama nje isikhundla lapho lalaphayana. Nxa sesikhangela nje izolo ukuthi bekuvele kuhamba njani. Ukuthi omama abafundile baningi kodwa nxa umkhokeleli nje esebuza uyadivela omama angikhona bakho abalama-qualification. Kodwa ubona ama-qualification emadodeni. So nxa ngikhangela mina yabe ngibona ukuthi into le iyabe ingafuna ukuthi sifake ezombangazi phakathi. Asikhulumeni ngamalungelo abantu abangomama. Siyabandezelwa. Nxa ngikhuluma ngeZimbabwe sengikhuluma nge-Africa. Siyabandezelwa vele. Kumele silwe sibambaneni.
Amalunga edale lephalamende awe-MDC akhala ngokubotshwa. Ungathi kulokuhlukuluzwa yini kwabesifazana phakathi kwalo?
Ukuhlukuluzwa sibili kukhona. Njengo, for example, Honorable Johanna Mamombe, the youngest member of parliament eZimbabwe la, obotshwe ngento yokuthi ukhulumile akukhulumileyo. Manje okuzakwenza ukuthi kukhuthaze abanye abanjengaye ukuthi labo bengene kwezombangazo ikuyini nxa bebona omunye wabo ubothiwe kodwa ayichalelanga khona ayichachi.
Lo ngunkosikazi Sibusisiwe Ebuda Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga eseVictoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Umanyano we-European Union namuhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo axwayisise udaba lokuthunjwa kwayelwela amalungelo kaZulu umnumzana Hitayi Tsamara. Yena ofikisa iminyaka emine kusasa engaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Embikweni wethu le enkundleni ye-Twitter namuhla, lumanyana uthe uhulumende kumele aphume egcekeni atsho ukuthi kuyini okwenzakalayo kuTsamara, abuye njalo athathe amanyathelo kulabo abaphathekayo ekuthunjweni kwakhe. Kusasa khona uZulu uzabuthana eHarare ekhumbula uTsamara. Siqoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende kamna kagwakazimiselanga njalo kakho eqinisweni ukuthi acede udaba lwama-human rights abuse kuleli lizwe laseZimbabwe, ngoba kade sibakhala ngama-sanctions ukuthi akumele ekhitshwe kodwa bona bengafuni ukuqala ukulungisa izinto ezabangile ukuthi kube lama-sanctions in the first place. So lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni, okokutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Yena uzama maralisa lethemba lokuthi usaphila yini?
Sina njengabangani bakhe njalo sibambene nemoli yakhe ithemba silalo, ngoba nxa singatshengiswanga lapho kwangcwatshwa khona isidumbu sakhe njalo singatshengiswanga amathambo akhe, ithemba asingeke salilahla ngoba thina silokhe sizibisele ukuthi siyabe silokhe sithi usaphila until uhulumende aze aphume egcekeni esitshele ukuthi wafa ingcwaba lakhe hila, and then thina kanye nemboni yakhe sibe sesithola le yabayithi ngesilungu i-closure. Nxa kungelakho lokho, even emthethweni kuthiwa umuntu engaba neminyaka emibili engabonakali kumele adeclare ukuthi usefile.
sefile thina siyala ukuthi lo asingeke samdeclare ukuthi sefile until size sithole lapho kwafakwa khona amathambo akhe.
Ukusasa liza kuba lo mkhosi wokumkhumbula khona ngapho eHarare, ungasichasisela ukuba na lizaqhuba njani njalo ngapi lumkhosi?
Ye lo nyaka sibili sike sathi sijinje ukukhumbula esinga esasivele sikwenza ngeminyaka yonke le emithathu edlileyo, sikhumbula uItime. Kungolo mnyaka esiza kwenza ukuthi silungise amamaski afana lobuso bakhe esiza wagqoka, sike sizithulele nje singakhulumi lutho, singacabani namuntu, sizihambela nje edrobheni kakhulu lapho endaweni ezazakalayo lapha achaywa khona ngamapholisa kahulumende nalapho abotshelwa khona, yikho lapho esiyabe sisiya khona siqalisela i-Africa Unity Square.
Umnumzana Charles Nyoni ngumngane kaItayi Dzamara. Ngakolunye uhlangothi elemelika lalo liqhubeka lisola uhulumende weZANU-PF lisithi ukhanya engazimiselanga ukuwahlonipha amalungelo oluntu. Isiphathamandla sogatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Robert Paladino utshele intatheli zindaba ukuthi ngaleso sizathu elemelika lizaqhubeka lijezise iziphathamandla zeZANU-PF ezingamashumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Le yinto esolwe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana David Ndlovu.
Well, ubuhlungu kakhulu abantu beZimbabwe ngoba izithezisi lezi and i-America ithi yona ngezabantu abathize bathi 84 lamakampani bathi ngebathi 56 around there I think. Kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayisho wona la ma-individual lilizwe lonke okuba-affectayo ngitho njalo. And bese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izijeziso lezo zikhangelane lokuthi eZimbabwe akulama-human rights, ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America eZimbabwe kumbe ngithi i-Africa. So ama-interest akhona yiwaphi? Ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi isinoto ye-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela, wayiyi-underlining yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho babuNdlovu, ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangela izehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula?
Angiboni ukuthi kulo muntu othakazelela ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni mina amalungelo abantu ngibeqinisa ukuthi umuntu okuthiwa olekuqala one is presumed innocent until proven guilty. And nxa umuntu ngathiwa olekuqala ngiyahlala ngilalele ngizikhothi zakuthini yona ikhothi ngadala kuqala uhulumende ayomhlukuluze lami ngiyasola. Kodwa ikhothi ngathiwa olekuqala ngoba ngiyewakhile separation of powers. So nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi, nxa udawula kusemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona azeshisaye sikhuluma nge-rule of law yena leyo.
Izijeziso lezi imelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo, njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe lemelika buyaqhubeka. Ngokutsho kwemelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe lemelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo. Uma umuphikisa uludo kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo. Kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lamakampani angu-56 nxa beyakamba lelizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.
Umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo.
Kithi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi uphokile, woza woza Friday my sweetie,
was a Friday ilamba lingomile wena
kuhlelo woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo Disciples of Jesus Christ gospel group lona elihlabela likobulawayo
Lo sikhuluma labahlabeleli abachineyo abacula lokuthi imdumo yengoma ezijineyo maviki wonke kuba kuhle ukuthi sazi imbali yaleli qembu elicula ezokholo salamukela amajaha kosibanda
siyabonga chisa iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group liqembu elisungule ngomnyaka ka 2015 lona lisungulwa nguhlengani lompendulo yenkosi sibanda sisuka endaweni yasenyathi esigabeni sasendondi mayini inkolapho esiqalele khona ukucula saya saqhubeka silokho sicula sinjalo kwaze kwafika ithuba lokubana sirekhode i-album lethu lokuqala elithi uMose wayibona sirekhodela eHouse of Rising Sound Studios
igama laleli qembu silibona ebhayibhilini njalo siyalazi ukuthi ke yibo ke abafundi bakajesu
leli gama salithatha embhalweni ngoba ujesu wathi kubafundi bakhe hambani umhlaba wonke nishumayele ivangeli lingamthola okholwayo nimbhabhathize emagameni amathathu elikayise nelendodana nelikamoya oyingcwele ingakho sasesikhetha ukuzibiza The Disciples of Jesus Christ Gospel Group okwamanje seliphethe amalunga ayisithupha agoqela uPrimo Moyo Hlengani Sibanda umpendulo enkosi Sibanda uSambulelo Moyo noSindisiwe nomthokozisi Sibanda
Uhlelo lakho hoza woza Friday namhla sibusiswa zingoma ezihlabusayo ezokholo siyeqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group akutsho ke sibanda lapha selinamadlalade amangaki
sesilamadlalade ethu amathathu uMose wayibona esayikhupha ngo-2015 ilandelwa ngeka-2016 ethi umbonge uJehova ilandelwa ngethi umoya wami sikhiphe ngomnyaka ophelileyo ngo-December wonke lama albums ethu swa recorde eHouse of Rising Sound Studios
Lizibani elingaliphosela kuZulu ikakhulu abalandeli baleli qembu lingakatshayi phansi majaha. Besi kwejise ngengoma zokholo. Ezihlabusayo eziculwa iDisciples of Jesus Christ Gospel Group iqembu elidabuka kuntuthu zethunqa amen balaleli libe nempela sonto ebusisekileyo igama lami Ezra Jesus Banda
S- Siyabonga jaheli dala Ezra Jesus Panda obehamba labafundi baka Jesu Disciples of Jesus Christ Gospel Group besiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhuluma khona ngodaba lwa losuku lwanamhlanje olwe International Women's Day. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
A very